This Jonasi Vari in police custody at the moment. Two warned and cautioned statements were recorded from him earlier today. Anzivo akatuka president kuda kwemashoko anonzi akawanikwa nemapriest apa vanenge vakawana pa YouTube ma statements ezvavakavambotaura gore rapera. Pane interview I think yavakataura mashoko avakataura saka mashoko acho ari kunzi vakatuka president. Kune mamwe zvemashoko avarunzi vari kunzi vakataura I think gore rino ari kunzi zve vakatuka president zvakare.
Saka vasungirwa kupi chaizvo?
Vanotiwo vakasungirwa pa Jameson Hotel nezuro vachinge vachida kuratidzira kuti vagokwanisa kundosunga president nema vice president avo maviri nemhosva dzavanga vachivapomedzera. Saka vari kuti ivo vakasungwa vasati vakwanisa kuti vaite zvavanga vachida kuita izvozvo.
Asi iyo nyaya yekuti vanhu vanosungirwa kuti vatuka mutungamiri wenyika iri pamutemo here?
It's a yes and no. Iri pamutemo pakuti mutemo wacho uchiripo unonzi section 33 Criminal Codification and Reform Act unotaura iwo kuti unokwanisa kuwanikwa nemhosva yekutuka president kana kusvidza president uchiripo kumabhuku edu. Asi tiri kuti isusu mutemo uyoyo hatifunge sekuti uri kuenderana nezviri mubumbiro renyika iro rakaunzwa mugore ya 2013 navanhu.